Seklabhu takarasirwa zvikuru nekuti angari masapota aisapota timu yedu kuti isimuke. Ndovamwe vatsigiri vatingati vaita kuti bhora redu risimuke Esterna Mafuja Club. Saka tinehurombo nazvo, tirikurwadziwa zvikuru semhuri yedanhangu.
Pane zvamuchaita imi seklabhu here kubatsira vabereki kana mhuri dzeavo vakashaika?
Isusu tagara tiri impartnership nenyaradzo. Saka nyaradzo iri kuita everything on our behalf. Sipatina hedu zvekuti vanhu vese aitingi vawane decent burial. Zvatatanga nazvo ndezvekuti tione kuti ava vacha vashaika vawane here kuchengetedzwa zvakanaka. Ndozvati kumhanyamaya nazvizvi kutione kuti avachengetedzeka, tavaviga zvakanaka here.
Vangani vakawanikwa vachishaika munjodzi umo?
7.
Vari kunoradzikwa riini uyezve kupi?
Vatanga kuradzikwa nhasi kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe kwana Murehwa, vamwe kwana Mhondoro, vamwe kwana Zvimba, vamwe kwana Zvishavane.
Vamwewo vatsigiri vanga vari kukwanisa here kuenda kunochema vamwe vavo vakashayika panjodzi iyi?
Hongu, vari kuenda vakawandisa zvikuru. Vari kutsigira, vari kutsiyera. Vari kunobatsira, vari kuenda kwakasiyana-siyana, vaiko vachinotsigira kuti vavigwe zvakanaka.
Imi pane pamuri kunyora here zvinyorwa zvokuzivisa kuti ari kuradzikwa nhasi ndiani, kuti kana vamwe vatsigiri vachida kuenda vakwanise kunge vachienda?
Hongu, zvakajeka zviri pachena chaa zviri kuoneka. Nhasi ndine ngimi mangwana ndinenge zviripo.
Zviri kuwanikwa papi izvi?
Kunoko vari kuzviziva bcause vanhu vaise famiri ka. Saka zvinhu zviri kuitwa pamwe chete kuti mangwana kuri kudai, mangwana kudai, pasi vazhinji vatoona vari kuigwa nhasi vavo mangwana.
Zvii zvimwe zvamungade kutaura kusimbisa avo vakarasikirwa nehama neshamwari dzavo?
Tinoti kwavari tine hurombo nezvakaitika izvi. Ivo vanga vaine chido chebhora chekuti vasapoti timu yavo muDynamo. Tinoti kumhuri dzasara tine hurombo nekuti marasikwa namwe. Asi nemuwo musaore mwoyo, munofanira kuuya muchirama muchitsigira Dynamo muchizadzisa chido chevana.